Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka muri yeZimbabwe, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 18, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye nevemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanocherechedza kusvitsa makore zana kwavaNelson Mandela dai vanga vachiri mupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe kana kuti warrant of arrest mushure mekunge yatadza kuuya kudare nhasi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Dare ramagistrate rapagwaro rekuti vakuna chemuchemwa vaSungwe mushure mekunge vatadza kuuya kudare. Vamuchemwa ndivo vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance kuBulawayo South. Mushure mekutongwa kwenyaya iyi svondo rapera, vamuchemwa ndemwe wevanhu vana vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kurwisana kwakaitika pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo muna Kurume. Vanhu gumi nevaviri vakasungwa mushure memhirizhonga iyi. Asi vamuchemwa nevamwe vatatu vanoti vamalandu Ncube, vaFelix Maka navaEric Gono ndivo vakawanikwa vaine mhosva uye vange vachifanirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Mutongi wedare amaisitembele Ncube vati vange vagadzirira kupa mutongo wavo kuvana ava asi vati zvange zvisingachagoni kuti vaite saizvozvo sezvo vamuchemwa vange vasipo. Gweta vaPrince Buche Dube avo vari kumirira vana ava vakumbira ruregerero kudare vachiti vange vachitaurirana navamuchemwa nguva dzose asi vati havazive kuti sei vasina kuuya kudare. VaBuche Dube vabvumirana nedare kuti mutongo wange uchifanirwa kuturwa nhasi uzoturwa musi wachikunguru 23 asi vazvipirawo kuti mutongo uyu unogona kuturwa kana mangwana ndokunge vamuchemwa vawanikwa. VaBuche Dube vaudza vatapi venhau kuti zvavashamisa kuti sei vamuchemwa vasina kuuya kudare sezvo vange vachitaurirana navo panguva yose yapfuura. Vamuchemwa nevamwe vavo vange vachitongwa vachibva kumba mushure mekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano nezvuru zvevanhu mugutu East nemugutu South kumasvingo vachikurudzira vanhu kuti vapedze utongo weZANU-PF nekuvavhotera musarudzo. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
VaChamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vanofanira kuvhota vakachenjera musarudzo dziriko mukupera kwemwedzi uno.
Pavhoti hapana ZANU-PF neMDC. Pavoti pane sadza nenhamo. Pavoti pane mhindo nerima. Pavoti pane chiedza nemhindo. Pavoti pane ramangwana neranezuro. Asi pane vanomiririra zvangataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara nerima ndivamunangagwa. Gurukota riri kumirira chiedza, kununa nekutapirwa ndehari pano.
vachamisa vambodzorawo ndangariro dzevakawanda apo vataura nezvemanakiro ainge akaita gutu makare kare.
Pano pabhasera paishambisa pano. Pakasimbi pano pane hotera imwe yaiziye pasimbi pano. Yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munozviziva kuti vana musumudziwa vanga vakasumudzwa kwazvo. Mabhizimusi achinyatsofamba. Munozviziva here? Pano baba pano namati zvidza pakona. Nai wazokuruka ipapo bhazi ndichibva kwagutu ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba.
Hakwete koko dzomumwana dzakawanda mvura idzi. Tiyeti yanga iri koko ta. Ndinga mama Jiza. Bukula. Ndiri kutaro because ndinoziziva kuti mabhazi aifamba panapa. Papana namudzwandamo. Vana shusha nimwe yainzi penduka. Vana kuwirirana. Yainzi pinyarodzi. Hamunoziva kaizvo. Yauya panapa yodzokera gwero. Yopamhaze chiri chishanu. Zvinhu zvava zvakanaka. Vana Toms hamunoziva vanga vari muno mabhazari. Vana Zebra munoziva ka. Hamunoziva here mabhazari kuti. Vana Rutendo ratiwo hamunoziva here mabhazi wa. Ndo mabhazi atinoda kuti adzoke nyika yadirwa shuga manje manje iwayo. Zvinoitika chete kana mtsinge mavhota zvakanaka.
Vaimbova gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti avo vave nhengo yeMDC Alliance vataurawo pamusangano wanhasi vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vachamisa kwete bato reZANU PF ravaimbotsigira ivo.
Hapana zvibetseri kuisa vhoti kuna Munangagwa nekuti hakusiko kwakaitwa vhoti kuti ive kona Mwari. Kuzanu vakatobvisa utongi hwose hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuda chamisa.
Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kuita misangano kuMashonaland West kuKaroi nekuHurungwe Central. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye vemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vati zvakakosha zvikuru kuti hurumende ikoshese nyaya yekuvaka zvikoro mukusimudzira mabasa edzidzo munyika. Musangano uyu wakarongwa nebazi rezvedzidzo uye wange uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kuwaniswa kwedzidzo kuvanhu nenzira iri nyore kana kuti promoting access to education through infrastructure investment. Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wafamba zvakanaka. Tawana vanhu vakamirira mapoka akasiyana varimu area ye education ye primary and secondary education. Mahedzi edu anga aripo, maticha anga aripo, vema unions vanga varipo, ma SDC chair anga aripo, then ma investors atanga tichitsvaga kwauya vakawanda vamwe vemuno munyika nevekunze kwenyika. Saka ndinoona sekuti musangano wafamba zvakanaka. President vataura vision ye government panyaya yemainvestments primary and secondary education but vazozvibatanidza nezviri kuitika kuhigher and tertiary education science and technology development. Saka musangano wafamba zvakanaka. Chinangwa chedu changa chiri chekuti titaure nemainvestors vaone patiri kuda rubatsiro pakuvaka zvivakwa zvinoita kuti dzidzo yedu irambe iri yepamusoro.
Zvakakosha sei semaonero enyu kuti misangano yakadai iitwe nevatungamiri nevarairidzi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakakoshesa and ndiri kufara nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika vazvipira kuvanhu. Uyu hausiwo musangano wokutanga wavaita nevanhu vari mumapoka akasiyana siyana asi ini chandinonyanya kukoshesa ndechekuti vasangana nevanhu vanoseenzera bazi rezvedzidzo vakasiyana siyana seizvozvo. Uye waona chiitiko chaitika kuti vama chongwe waka mirira PTUZ wawana mkana wuku uyapa podium wachitaura kuti iwo se PTUZ wanuda kupiwa u nzimbo ze kuti wabate zikoro se union mutungamiri wenyika waka tora pasi icho chochichemo asi zakare wama chongwe wawana mkana wuku pa mutungamiri wenyika gwaru rinotaura nezvimwe zvichemo zvakawanda zvavainazvo sebato rakamirira maticha.
Kurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi tabatawo mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure kuti tinzwewo maonero avo nemusangano wavamunangagwa nevarayiridzi.
Isusu sewa rairi zitaani mkuwa tukundra kusangana na wamnanga kwa tivanzi kwa nuna zedu sewa tibi sewa kushanda wajishandra jika utisumu kire aswa jisa shkanda mzee wa singati kusangana nesu sine mkuwa kare tukundra utipaishke kusangana kukutikasa nyeze education aswa kare waisha shkanda mzee nyaya hapa nondeye kutituwa wana kutikwane nyeze sarudo muna kumanya manya atichaga utane mkati ni maelekshenja askebira aswa jisa wana mfaro zaka nyanya kari sirani nyaya kuti wakazindiswa salary increment iyo isina kuuya yakazouya yava yachimwe chizita china special allowance isingatumudzire basic salary yavo ozvachose saka vanye kusinya kwakanyanya tochizotarisa model yemusangano wangu wachiitwa navamunangagwa nhasi vanga vachita negungano revanhu vanosvika kuzviuru zvinoitika zvicharisa hapana nhaurirano dzinoitwa ipapo inenge ingori one way communication yekuti ndovega vanga vachitaurawo zvavanga vachitaura zvekuda kuyezama nepavanogona kuraura vanhu vari kuita zvekudzidzisa kuti vakwanise kuvatsigira tsakanzo dzinotevera.
Saka imi sevadzidzisi tamatorawo mumusangano iyoyi chingabatsire nyika chii?
Isu sekutaura kwataita hatina kutombobvira tapinda musangano wacho nenyaya yefomu yayo necontent yayo tichatisa paprogramu yavo zvakare maripota avaburisa kumusangano ikoko hapana chinobatika chinobatsira vadzidzi vadzidzi nevadzidzisi inventerimu zvavanga vachingozama kuita kuedza kutaura zvatoziva kare kuti Zimbabwe inoda zvikoro 2056 inove nyaya yatagara tichitaura tichiti tinoda kuti taintroduce yatinoti isusu education equalize fund inove mari ichaita ngeichiunganidzwa tichitora homwe kubva kumunara wealth yedu tichitora mutax revenue yedu tichikwanisa kutorawo zvevenue kune mari dzakaita sana Zimbabwe percentage ichienda imomo yozove mari inokwanisa kuvaka zvikoro kuti tiinzanise mukana wekuwana dzidzo kuvana vesere muzimbabwe.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunare kuHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remamerika nasi ramisa chisharwa cheku Russia pamberi paro chichipomeru wa mosa yekushanda semsori mu America jisiripa mtemo chine chinangwa chekuda kupindira munyaya dzematonge rwenyika idzo dzakaita muchokoto muna 2016. Maria Butina ari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori munyaya dzemari. Butina akasungwa nemusi wesvondo. Chipanga mazano munyaya dzeupfumi chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaLarry Kudlow vari kupomera mutungamiri weChina vaXi Jinping mhosva yekumisa urongwa hwekugadzirisa kupokana kuri pakati peAmerica neChina munyaya dzekutengeserana. Vanoita mabasa ekubatsira vanoshaya vaungana nhasi muJohannesburg vachicherechedza kusvitsa makore zana kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa Mshakabu Nelson Mandela. Dai vanga vachiri vapenyu ingadai vasvitsa makore zana. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachirichedza zuva iri vari muSouth Africa uko vasangana nevechidiki vabva kunyika dzakasiyana siyana. Sangano reUnited Nations racherechedzawo zuva iri. Mutori wedu wenhau More Blessing Mujoma ari muSouth Africa umo anga achiteverera nezvenyaya iyi. More Blessing, ungatiudzawo here kuti urongwa hwava Obama hwafamba sei nhasi?
Nasi ranga rizwa rekupenderera kusvitsa makore zana kwa Nelson Mandela. Nyika yese muSouth Africa nasi yanga iri kupenderera zuva iri vachiremeredza vaMandela nebasa guru ravakaita rekusunungura nyika yeSouth Africa. Kune mitambo yakawanda yaitwa muno muSouth Africa yekucherechedza zuva iri, rinova zuva ratsanangurwa nava Ramaphosa mutungamiriri wenyika yeSouth Africa sezuva rakakosha kumunhu wese, kumhuri yese yeSouth Africa.
Makatarisawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuSouth Africa ikoko vatambiranawo nezuva iri zvakadii?
Mhuri zhinji yemuZimbabwe haina kunyatsokoshesa zuva iri nekuti vati vovo vane matambudziko avo avakatarisana nawo avari kuedza kurwisana nawo. Matambudziko anosanganisa kunguva inorusununguko kunyika yavo yeZimbabwe. Saka vanhu vakawanda vari munomu vekuZimbabwe havana kunyanya kukoshesa zvavo zuva iri. Vanyanya kukoshesa zuva iri zvizvarwa zveSouth Africa, izvo zvaziri kutenderera basa rakaitwa navaNelson Mandela mukusunungura nyika yeSouth Africa.
Muchidimbu zvatingati ndo zvanyanya kusimbiswa mumashoko evatauri. Taona pataura vaMandela, pataura vaRamaphosa, taonawo pataura vaObama. Zvipi zvanyanya kubuda mutauro munhauro dzavaita nevaruzhinji?
Chikuru chataurwa navaRamaphosa vataura kuti vanhu vazhinji vemuSouth Africa vanofanira kuramba vachiremeredza zuva iri uyewo nekurangarira mabasa akanaka akaitwa navaNelson Mandela semutungamiriri wekutanga wechitema munyika yeSouth Africa. Vavo vakagara mujeri kwemakore makumi maviri vakazobudiswa mutirongo muna 1990 kusvikira vazoitwa mutungamiriri wenyika muna 1994. Saka vaRamaphosa vakurudzira mhuri yeSouth Africa kuti inofanira kuremeredza zuva iri uyewo nekuenderera mberi nekusimudzira zvido zvavaNelson Mandela nekuti vanhu vagare pamwe chete vakabatana.
Aiwa, tinotenda More Blessing mutori wedu wenhau weStudio 7 anga achitaura ari muJohannesburg kuSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vaGodfrey Kurawone kanzura weguta remasvingo avo vapindawo mumusangano wavaObama.
Musangano wedu wafamba zvakanaka chose. Tava nemukana mukuru kwazvo wekusangana navaObama tichikurukurirana maringe nemararamiro erakaitika kuno muAfrica, mararamiro avakaitawo eZimbabwe neAmerica nemaonero avakaitawo Africa abva nhasi zvichienda kumberi.
Ndeipi kurudziro yavakupai imi sevechidiki?
Kurudziro yavatipa ndeyekuti hakuna munhu anodzi mudongo pakutungamirira. Vatipa kurudziro yekuti tadzokera kwamashure kana tine zvatinofunga kuda kuachivha pangava pakutungamirira pakava iri bhizinesi ezvinenge zvichisimudzira nyika yakadzokera kumashure asafunga ruviri asi ngatiti chaitafunga kuita panguva iyoyo chichisimudzisa magariro evanhu muafrica vataurazve zvakanakana natungamiriri vemuno muafrica vachitiudzayo vachiti aiwa dambudziko remuafrica harisi rekuti hamuna chinhu dambudziko remuafrica nderehutungamiriri wakaora huri muafrica nedambudziko guru hungagadzwa zvichienda kumberi saka ndozvakanzikuta echidiki kuti aiwa zvitorai mukaenda uyoyo kugadzirisa utungamiriri hwakamira muafrica zvitorai mukaenda uyoyo echidiki tungamirira ini kurehwekwa vanhu vanochema kurehwekwa maanalyst kurehwekwa macommentators asi mune ini aii uye mune nei on the future
makwanisa yavo here kuva bvunza mibvunzo vaobama
hongudzaakwanisa kubvunza mibvunzo yakati kuti
manga muchibvunza kuti kudii
zvii zvakakubatirai kutungamiriri weamerica wakatungamirirawo kwematemu maviri matemu maviri apera zvakakwanisawo kuti aiwa vatirambuchiyai mutungamirirewo kutanga patasiyira mabvunzo yavanga akaroi zvii zvakakubatirai mugone kuita izvozvo nekuti muno muafrica tora muvatungamiriri vachiti kana tema yake yapera haashari kuti munhu atore zvamazo zvichienda kumberi uye umwe anzi kuti even adyiwa maelections haatodizi kuti munhu atore achienda kumberi
kanzura vechidiki vekumasvingo vagodfrey kurauone vachitaura nablessing zulu vari mujohannesburg kusouth africa chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara kuamerica amai chioniso annie mccullers avo vari kukwikwidza musarudzo dzemumiririri weparamende muzengeza west vanoti vanoona vaine mukani wekukunda musarudzo dzemusi wachikunguru 30 kunyange hazvo vari munhu akagara kunze kwemakore anosvika 15 amai mccullers vanoti vakatambirwa zvakanaka kwazvo nevagari vemudunhu rezengeza west sezvo vari mwana akakurira mudunhu iri amai mccullers ava vari kukwikwidzana nenhengo dzemapato anosanganisira rezanu pf nemdct yava nelson chamisa vanoti dambudziko ravo nderekushayiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukutsvaga rutsugiro zvakaita semari vanotiwo dambudziko nderekuti vemapato anoshandisa zvinhu zvakaita sechikafu mukukwezva vatsigiri danho ravanoona sekutenga mavhoti mudunhu iri vanoti vakaitawo mabasa ekubatsira akafanana nekugadzirisa chimbuzi chemakiriniki yezengeza icho change chava nenguva chisingashandiswi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevari kunze jonga kandemiri westudio 7 abata amai mccullers akatanga nekuvabvunza kuti vari kutambirwa sei nevanhu ivo vasina bato
vanhu vanga vachimbonetsika kuti manje kana mukawina hamuzobvi here makudzokera munozozvikwanisa here zvekuno asi ndandichiedza ndichiri kuedza kunyatsovatsanangurira kuti kuno ndokumusha saka zvido zvaupenyu hwavo idambudziko remwoyo wangu rosaka ndiri kuda kushandisa zvandiri kuita ndichizogara kuno
kukwikwidza chinhu chinoda mari muri kuzvigona sei
zvinhu zvakaoma kana uri independent hauna anenge achikupa mari saka kamari kana ndakaisawo padivi kemaprojects angu ndokandiri kushandisa hapana vamwari kubatsira saka zvakatiomei asi tiri kungoshingirira kuti chingodaro
kunze kwematambudziko emari ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo
mamwe matambudziko atosangana nawo ndemedia kuti kukwanisa kubudawo pamastations mazhinji hazvikwanisiki kunenge kune censorship of some sort handisananyatsozvinzwisisa zvangu saka hatisi kunyanyoburitswa zvakanyanya kuti tionepo pamatv
mamwe mapato nevamwe vari kukwikwidza tiri kunzwa vari kuchema nezek yavari kuti inenge yakatenukira kubato rezanu pf rinova riri kutonga imi mune zvinyunyuto here nezek
zviri kutaura vamwe izvozvo ndo macommon zvinyunyuto zvatinazvo zvokuti unoona kuti muenzaniso pane munhu akatombofona vatikuiza macols anobva kune pati yezanu pf kana mamessages vachiti vhoterai president mnangagwa kandivhoterai nengi vichiira kuti vakatopiwa mafone numbers vane access kudatabase yemafone numbers asi isusu hatina ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo kwoyawonati pamamwe mabalots pamaningirikire pamabalots avo avanawo ane mapictures isi madiski atakapiwa
nyaya yematauro yezanu pf takambotaurawo nevezanu pf vakati namba dzavari kushandisa inamba dzevanhu vatsigiri webato ravo havaendi kunokukudzira pamunhu avasingazivi vakazopindurawo zvakare vachiti kana tanga tazokutumirawo mashoko usiri nhengo yedu hapana chakaipa kuti kukwezve kuti uye kubato munoti
vanga chora ukawa vanga bumuti nezvipi asi vanhu vazhinji vatirikuona vari kutizwa messages avo vanoti havarambofera vaita mamembers kana nhengo dzekuzana PF hapana zvatokwanisa kuita ndizvo vanotaura vachiita asi chikwadi ndechekuti vakapiwa access kumanumbers iwayo.
Imi muri kukwidza kuzengeza zvii zvamaita zvinoonekwa kana zvinobatika zvekuti vanhu vangati regaiti kuvhotere
kuzengeza zengeza 3 clinic ndiwega clinic iri muconstituency mangu. Clinic ine toilet yanga yakatovhakwa toilet yanga isashandi saka pandakaudzwa ndichiri ndirisati ndauya nezvazvo ndakatunzwa pictures semunhu weutano ini ndiri nesi ndakabatikana nazvo saka pandakauya ndikamba ndasvika ndikatenga matoilet ndakatoichinja pazvachose matoilet seats kuipendesa mayuna revanhurume pandaigadzira mba yapera zvokuti inofanira kuvhurwa zvakare iro svondo rino although dambudziko remvura richiripo asati ragadzirwa asi matoilet yave nyowani zvakare.
Avo vanga vari amai chioniso eni makales avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wezengeza West vachitaura naJonga Kandemiri vari kuHarare. Zimbabwe iri kuchema gamba remutambo wetsiva Langton Schoolboy Tinago uyo akashaya nechipiri. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Kubva muzimba kusvika munzvimbo dzekutandarira tichidarika nemudzinzira nyaya iri kungotaurwa nezvayo ndeya Langton Schoolboy Tinago. Mutungamiri weZimbabwe Boxing Board of Control vaRichard Hondo vanoti muupenyu hwavo mutsiva havana kumbobvira vaona mutambi anenge Tinago. Muongorori wemitambo anozivikanwa zvikuru vaFarai Kambamura vanoti tsiva muZimbabwe yarasikirwa asi vachiwedzera ivo kuti zita raTinago richaramba riripo kana tsiva ikarambawo irimo munyika.
Langdon Schoolboy munhu aikanda zvibakera munhu akabva from welterweight vakaenda kulightweight champion vakabva ipapo vakarepresenta Zimbabwe vakamirira Zimbabwe vamirira Zimbabwe kudaroka yevahwina mukombe wecommonwealth ndinoona vakatopawo rubatsiro kune wedu Manyuchi watinaye zvinezvo.
Mutambi wetsiva wechidiki wehuremu hwemiddleweight Farai Mugoni anoti panguva shoma shoma yaakasangana naTinago kumagungano emitambo akadzidza zvakawanda zvikuru kubva kuna Schoolboy.
Kuna Tinago ndakadzidza zvakawanda pese pataisangana nawo madvise vaindipa ese ndirikuona zvekundibatsira mukere yangu mutambo wetsiva.
Murongi wemitambo vaHoward Matonzi vanoti vaiona Tinago ari munhu aive asinganetse
taisenzai tese ende anga ane character imwe yandinoshamisika manakiro akanga akaita because isisu academy yake ndo waita itoda maboxers iko academy ngake because ndo kwaiwanika maboxers ane promoteka muupenyu.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu Muzvare Rosemary Makumbe vanoti vemutambo wetsiva havana kushandisa Tinago kuwana ruzivo rwakadzama rwaaive anarwo.
Chainya kundirwadza ndechekuti aina neruzivo rwake vemutambo havana kumushandisa zvakakwanda kuti asimudze chidiki vaibve vakabhenefitawo zvimwe zvinhu kubva kwaari.
Tinago pachake akafa achigunun'una nemhaka yekushaya rubatsiro kubva kune vemumhuri yetsiva panguva iyo aivada zvakanyanya. Tinago akaberekwa muna Gunyana 1949 kuShurugwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.